Gurukota rinonane zekutakurwa kwavanhu nezvinhu uye kufambiswa kwamashoko muBotswana vatulakanyose huku vazivisa nezvedanho iri vachitaura nevatori venhau nhasi. Vasehuku vazivisa kuti rimwe remabhodha mashanu ari kuvhurwa zvizere kubva musi wa1 Zvita ndere Plumtree ramakwebana border post iro rinoshandiswa zvikuru nezvizvarwa zveZimbabwe.
Hurumende yatora danho rekubvumidza mabhazi anobva munyika ino achienda kune dzimwe nyika kubva musi wa1 Zvita uye danho iri richabvumidza kutakurwa kwevanhu kubva muFrancistown kuenda kuBulawayo nekuHarare.
Botswana yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza muna kubvumbi gore rino senzira yekudzivirira kuparira kweutachiwana hweCOVID-19. Kuvharwa kwemabhodha uku kwakakanda ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe mumukanwa mamupere sezvo zvichirarama nekutenga zvinhu kunyika dzakatenderedza Zimbabwe zvichinotengesa kumusha. Mukuru kukambani yemangongongo Logistics ine mabhazi anobva mudhorobha reFrancistown muBotswana achienda kuHarare vaMartin Vumbani vati business range radzokera kumashure zvakanyanya ndekuvharwa kwemabhodha.
Ngati big development because kana mabhazi atanga kufamba tati mari mukambani yakupindawo nemabasa akuvhurika kana bhazi kanachifamba ari employ tavana kuna chete ndine vanhu vakawanda vanosaba tofara zvikuru kuti mabhodha avhurwe because zvinhu zvanga zvavaoma mundara because kuturarame bhazi reti tifambe ndipo ratinopinza mari kana bhazi rakamira hapana mari rinopinda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira kukambani imwe chete yova Thompson Moyo vatsinhira mashoko aya.
Takadzokera kumashure mundara because isusu kuuya kuno kuBotswana takauya kuzotsvagira vana but kuno life yanga yakatiomera matemporary mapermit avo vava vanga vechiofa vanhu yokuti vegare COVID raya hanga akanyora kuti you are not supposed to work. Saka kurarama kwacho so yeshi kuti chero ukaona munhu ari kuti uya unibatsira apa kuti uende kushanda unenge uchiti ndikasvikira nemapurisa ndinosungwa.
Kunyange hazvo vachigamuchira kuvhurwa kwamabhodha nemaoko maviri vamonyo vaenderera mberi vachiti vachatenda maruva vadya chakata nokuti zvinoda kutewedzwa kuti kusaparadzirwa utachiwana hweCOVID-19 hazvisi nyoro kuzadzikisa.
Tafara pati tisingazivi kuti maconditions acho anenge akamira sei but inini pachangu handisati ndava nezvekuzere kuti musi wacho wacho uri kuvhura sezvo kuchinzi permit iyaya yecovid is 72 hours.
Vachitsigira mashoko avamoyo vaThomas Mzavazi vaudza Studio 7 kuti dai nyika dziri mudunhu reSADC dzataurirana kuti vana vasabhadhariswe mari zhinji pakuvhenekwa utachiwana hwecoronavirus.
Panzobandoda kuti nyika dzodziri musadhag dzitaura nokuti Botswana nezvambo chete nyika dzodziri musadhag dzitaura bhozi zvinokombaina kufamba kwezvikwana zveZimbabwe neBotswana kakurukwedza nyika dzose sazvo vari sadhag yeso taura kuti vanhu vafambe zviri free vari kuyuza maconditions acho.
Vafambi vanotarisirwa kuva nechitambi chinoratidza kuti havana chirwere checovid-19 uye kutewedzera zvinodikanwa kuti utachiwana usapararire kusanganisira kupfeka maface mask, kugeza maoko nguva dzose uye kusaungana kwenguva refu. Vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZimbabwe vakatozivisa dare reparamende kuti havana zvimwe zvikwanisiro zvekuona kuti vanhu vapinde here pamabhodha nemapepa ekunyeba vachiti vanoda mari yekutenga michina yechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.